Vashandi ava vange vachidarika makumana vaungana pamuzinda wekambani iyi vachiimba nekunyomba vakuru vebasa vachiti vari kuita uori pamwe nekuvadzvinyirira. Sachigaro wevashandi Vafiso Mbano vati zvinorwadza kuti kambani yakangotora danho rekuvanyima bonus nekuderedza mari dzavo dzekubatsirikana vasina kana kumbotaura nevashandi.
Anonzi mai atakakatirwa mabenefits ese akakatwa pasina notice pasina chii. Zvanzi tavhara. Varingoti kambani ine mari. Papi pacho. Tipei mafigures acho anoratidza kuti kambani ine mari havadi. Isu toiziva kuti kambani inoyi pane ngoda pano. Panapo ndopa vanomora pana.
Vambano vanotiwo kutanga mwedzi uno, kambani yakamira kubhadharira vana vavo mari dzechikoro uye vave kutenga chikafu icho vaimbopiwa pachena. Vanotiwo mari dzedzimba kana kuti housing allowance dzakadimburwa nepakati uye kambani yakazivisa kuti vanogona kumiswa basa nguva ipi zvayo. Vati vakuru vekambani iyi vakavaudza kuti zvinhu zviri kunetsa munyika zvekuti kana hurumende iri kunetsekana kubhadhara vashandi vayo nekudaro kambani yavo yakaomerwawo nezvinhu. Asi vashandi ava vanoti havabvumirani nevakuru vakuru vekambani iyi kuti kambani haina mari vachiti inowana mari nenzira dzakasiyana-siyana. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kudzingwa basa anoti pane mari yakawanda inopinda mukambani apo vaimbi vedzisvondo vemakambani akasiyana-siyana vanoshandisa nhandare nedzimba dzakawanda dzekambani iyi dziri pashowground. Anoti semuenzaniso kushandisa nhandare yeMain Arena kunopinza madhora zviri zvipfumbamwe pazuva rimwe chete.
Main Arena 9000 for a night varoudza kuti hapana mari 9000 ikaenda kuti hedhudo pane mamwe mainvestments vakaita outside the country.
Vambano vanoti vacharamba vachiratidzira panguva dza One Muscat zuva rega rega kudzamara zvichemo zvavo zvatambirwa. Vanotiwo izvi zvikaramba vachakwidza nyaya yavo kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Tichatoronga mamwe mastrategies ari more than what we are doing. Akasimba patron wedu ndiMugabe, president wenyika ino. Tichasvika kwari netsamba kuti unozviziva here zviri kuitika. Corruption iri kuitika panapa. Icorruption varofamba nemapango emazimota because of money. Iva hava. Ndinoona. Kana vachida kuti retrencher ngavati retrencher varipe mari dzedu togona kunotengesa matomas toona kurarama.
Mutauri wekambani muzvare Hidha Madombwe varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi vachiti vakuru vakuru vekambani iyi pamwe nekomiti yevashandi vane nhaurirano dzavari kuita dzakanangana nekugadzirisa zvichemo zvevashandi ava. Kambani iyi ine vashandi makumi manomwe. Nyaya dzakaita seidzi dziri kuwanda munyika sezvo zvinhu zviri kuramba zvichipa munyaya dzeupfumi uye makambani akawanda ari kuderedza mari dzinotambirwa nevashandi kana kutotadza kuvabhadhara kwenguva yakareba. Svondo rapfuura, vashandi vekambani yeCaps Holdings vakavharira vakuru vekambani mumahofisi avo kwemaawa akawanda vachida kubhadharwa mari dzavo dzemihoro idzo vasina kuwana kwemwedzi makumi maviri yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.